Vashitaura nevatoro enhau mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano, vaobhedhaya moyo, vati pane madhokotera makumi mana nevatanhatu chete, vadzoka pabasa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yekuti anachiremba vakadzingwa mabasa, vadzoke kubasa mukati memazuva maviri pasina mibvunzo.
Kune machiremba anosvika 46. 46 ndo akatsoka kubasa musure mekunge president wenyika mukuru wenyika apa chinano chokuti machiremba adzoke kubasa pasina chinozobvunzwa saka 46 ndo akatsoka saka ndo patira.
Vamoyo vati nguva yakatarwa navamunangagwa kuti anachiremba vadzoke kubasa pasina mibvunzo haisi kuzowedzerwa sezviri kudiwa nesangano rinomirira anachiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kabineti yati iyo moratorium iyo yacho kupiwa chance yokuti vadzoke zvakatopera pane zuro ipapo papakatarwa panga pakataurwa nemukuru wenyika segratitude yanga apawo asi ndanichitaura vangu ndichiti kuda pangangova nevamwewo vanga vakabatikana zvokutoti vaida kuuya kuzonyoresa vabva vatadza vakadaro vakanyorawo tsamba yavo vachitaura kuti ii zvazvakandiomera pane chokuti chakaitika umbowo hwangu hwokuti ndakatadza kusvika zvoburitswa pachena zvobuda pachena zvofamba zvakanaka. Tiri kuda kuti vanhu varapwe, tiri kuda kuti machiremba edu adzoke kubasa, tinoda kuti vashande vachiponesa vanhu. Saka zvimwe ndezvokungotiwo pane vamwewo machiremba anotogara pachipatara saivavo tachitarisirawo kuti kuda vachakasirawo kuuya.
Vamoyo vatiwo hurumende iri kuda kuti nhaurirano dzirambe dzichienderera mberi nanachiremba asi hurumende ichaita nhaurirano nanachiremba vari pabasa chete kwete vari kuramwa mabasa.
Kabhineti yati iyo tinokwanisa kunge tichitaura nezvekugadzirisa kuti zvinhu mashandiro emachiremba aite zvakanaka kana ivo vari pabasa zvataurwa pachena chaizvo vataisvitsanya iyoyo vati tinokwanisa kuita kana vanhu vari pabasa. Saka panguva ino isusu veMinistry of Health tichataura nana chiremba vari pabasa, hatiregeri kutaura navo kuimprova maconditions of service asi totaura navo vari pabasa. Saka pane vari pabasa vadzoka ndo vatinotaura navo, hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura vatichinzwawo zvavanenge vachitaura isusu tinoita kuti zvifambewo tinonotsvanga tsvanga toitsa senyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi dzeaccommodation dzemafuta kudhraivha mota madhiziri mapetro zvese izvozvo.
Vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nanachiremba muzvipatara akafanana nekushayikwa kwezvikwanisiro zviri kudiwa nanachiremba kuti vakwanise kuita basa ravo kunyange hazvo vati hazvisi zvese zvavanokwanisa kugadzirisa munguva pfupi. Izvi zvinouya apo anachiremba vakuru vachiti vari kuronga kuratidzira mangwana vachiti basa ravawandira kubudikidza nekuramwa mabasa kwanachiremba vadiki uyewo senzira yekuratidza kusafara nemari dzemihoro dzavari kupiwa nehurumende. Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti varimi vechichena vaimbove varidzi vemapurazi vabhadharwe mari yemuripo yekutorerwa kwavakaitwa mapurazi avo inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kuvarimizana. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana.
Haingori nyaya yezvabvumirana, inyaya yezvakaitika. Iripoti yapiwa kukabhineti yokuti 100 mawhite farmers vari vulnerable, former white farmers vapiwa 53 million US yecompensation nekuti ivape relief ivapewo kuvabvisa muhardship yavari.
varimi vechichena vanodarika zvuru zvina vakatorwa maprize avo pachirongwa chekugovera ivhu kuvatema izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.